Uongo mashoko atiri kutambira kubva kukwekwe ari kutaura iwo kuti vamukapiko pamwe chete nava settlement queen vasungwazve nemapurisa. Izvi hazvitishamisi nokuti mapurisa akazama kuzviita zvepana vachibaya. Vachibaya sekuziva kwamunoita vanga vapiwa kuti vabhadhare mari yechibatiso nedare guru rehigh court. Asi vachingobuda muhwawa prison vakabva vangosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva isina kana nematuro ese. Pari zvino hatisati akuziva kuti mhosva chaiwo iri kupomerwa vachikwinyana vamukapiko chii, asi tinoona kuti hurumende iyi iri kungodaro kuda kumbunyikidza kodzero dzemamembers of parliament emdc kuda kukanganisa mafambisirwo emabasa emdc.
Tinoona kuti vakawanda vebato renyu vanenge vari kutotyirawo upenyu hwavo nemasungirwo ari kuitwa vana. Mati mamboedzo here kutsvaga kumapurisa kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haaziriwo ega ari kusunga vanhu. Kune chikwata chinonzi Feret. Feret chinenge chine mapurisa, masoja, maCIO. Kozongotowo vanhuwo zvavo vanenge vachifamba vasina kupfeka mayunifomu vachingosunga vanhu. Asi chatinoziva ndechekuti magrupu ari kusunga vanhu aya ndehurumende, nokuti hakuna kana mumwe wavo ati asungwa. Vazhinji vemuMDC vari kutyisidzirwa, vari kuchairwa mafoni ekutyisidzira, vari kurejerwa dzimba dzavo, vamwe vari kuroverwa vabereki kana kuroverwa vana chaivo. Saka itsika yatongovapo yechihurumende ichi.
Tinoona kuti makamboedzawo kuti munge muchipira nyaya iyi kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Pane zvavakabatsira nazvo here?
Hapana zvakabatsirwa nazvo. Takazama kusimudza nyaya iyi kusenate zvakare pamwe chete nekunational assembly, asi vakuru vekusenate ava nevekunational assembly vaMudenda namai chinomona vakuru vakuru vanogara mumapolit bureau ezano pf havana zvavanoita, havana zvisikaita. Asi isu tiri kuti kana paine zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe muno, panofanira kuwana mutongi gava anobva kune imwe nyika, totaurirana zviri kunetsa muZimbabwe muno, kwete kuti vamunangagwa vanova ivo vane hurumende iri kurova vanhu, iri kumbunyikidza vanhu, vane masoja nemapurisa ari kubata chibharo madzimai nevasikana, vange vari ivozve vanoita sachigaro panenge pachitauriranwa. Izvozvo hazviite. Tiri kuda kuti nyika dzese dzipindire, nokuti zviri kuitika muZimbabwe hazvichatobatsiri zvachose.